Mumashoko avo pakuvhurwa kwenasa COVID-19 Isolation Center nekiriniki iyi muHarare, mukuru wenasa vaArthur Manase vati denda recovid-19 richiri kunetsa munyika, izvo zvapakuti vaiti pfungwa dzekuchengetedza utano hwevashandi pamwe nevanenge vave pamuhyandigere. Vati vari pamuhyandigere vanogaro chema-chema kuti mari dzavanopiwa nenasa ishoma, vakati kiriniki iyi nedzimwe dzavachavhura kune mamwe matunhu dzicharerutsa mararamiro avo.
Chirongwa ichi chakanaka zvikuru for pensioners. Kana vakabatwa nedenda iri recovid, pano vanowana facility yekuti vatarise, vaongororwe vari. Nekupera kwenguva tinenge tichizoita 40 clinic yemapensioners. Kana vakarwara vachida mishonga vanongouya pano, panenge pane madhokodhera nemakosi vanhu vashai.
Gurukota rinoona nezvekugara zvakanaka kwevanhu vaPaul Mavhima vati zvaitwa nenasa zvinoenderana nedonzvo rebazi ravo, uye vati vanofara kuti kunze kwekurapa vane denda recovid-19 vari pamuhyandigere vane zvimwe zvirwere zvinogara zviripo zvakaita seshuga vanenge vave kurapwa panzvimbo iyi.
Mapensioners enasa anouya achirapwa nemutengo uri pasi pasi. Vamwe vacho vachitopiwa mapiritsi akaita sedhaibhitisi nemamwe mapiritsi anodiwa nevanhu vanenge vane zvirwere zvinoramba zviripo zviya izvi, kuti vawane mapiritsi iyayo vachivawana pachena vachipiwa nevanhu. Saka chirongwa chichaita kuti upenyu hwemapensioners uye vanosevenzera nasi
vamanasi vati nasa iyo inobatsirawo vanenge vakuvara pamabasa pamwe nemhuri dzavo inokwanisa kuramba ichiita basa rayo kana vashandi vayo vaine utano hwakanaka. Vati kubvira pakatanga denda recovid-19 pane vashandi makumana nevana vakabatwa nedenda iri, uye mumwe chete akashaya pavashandi venasa mazana mapfumbamwe munyika yese. Vafriel Shepherd avo vari pamuhyandigere vati vafara chose vachiti izvi hazvisati zvamboitika kubvira pakatanga nasa.
Zvinobatsira nekuti vazhinji pensioners vakaita dambudziko anoshaya kwekukokera, asi kana nasa yaita zvakadai zvinobatsira kuti tinokwanisa kuziva kuti kana ndaita dambudziko ndinomhanya neapa kwatiri tinoti idanho guru ratorwa neebhodhita.
Vamwewo vari pamuhyandigere amai Ellen Chinomona vaudza Studio 7 kuti zvinofadza kuti vari pamuhyandigere vave nepekurapwa kana vachinge varwara.
Tiri kutenda zvakanyanya nezvaitwa nenasa nasa zvekuti vava kutigadzira kuti mapensioners anowana pekurapwa kana vachinge varwara. Hongu vanga tadze kuzadziiswa kana kuzorapwa zvinhu zvihombe hombe, asi zvidiki zvacho zvinonga zvaitwa managed, zvaitwa contained.
Kuvhurwa kweisolation center nekirinika iyi kwaitwa apo uwandu hwevanhu vari kubatwa necovid-19 huri kutarisirwa kukwira munyika. Nezuro pane vanhu 61 chete vakabatwa necovid-19, vashanu vakafa nedenda iri. Vasere vevanhu vakabatwa necovid-19 nezuro vanhu vakabva kuBotswana. Kusvika nezuro pane vanhu zviuru 30,000 nevaviri 39,092 vakabatwa necovid-19, uye vanhu zviuru 36,680 vakapora kubva kuchirwere ichi. Vanhu vafa nechirwere ichi vava churu nemazana matanhatu nevashanu 1605. Nezuro wekare pane vanhu churu nemazana mapfumbamwe nemakumaviri nevaviri 1922 vakabayiwa nhumba yekutanga yekudzivirira COVID-19. Izvo zvakasiya uwandu hwevanhu vabayiwa nhumba yekutanga hwava zviuru 600,074 nezana nemakumatanhatu nevana 684,164. Zimbabwe inoti ine urongwa hwekubaya nhomba vanhu vanosvika mamiriyoni 10 million, kana kuti zvikamu 60% kubva muzana 60% zvevanhu vari munyika, senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.